Itosho ndo chokwadi mangwana tukutarisa kuti tichaoparita pane varwere vedu vanenge vaine zvirwere zvepamoyo zvinenge zvichida kuti vaende pabypass machine kana heartland machine. Urongwa tinenge tichihuita tiri chikwata chisati kurei tinobatanidza madoctors nemanurses nemaperfusionista anoshandisa mushina wacho open heart surgery nevamwe vakawanda wanda vanenge vachitibatsira.
Saka vana chiremba ava nevakoti ndevemunyika chete here kana kuti mune vamwe vekunze vamuri kushanda navo?
Vatima veiko zvinoizvi ndevenyika vese, vatiri kushanda timu yese yemuno muZimbabwe.
Kuvhiya vanhu mwoyo kwakapedzisira kuitwa riini munyika uye nechikonzero chei?
Takagumisidza muna October 2018. Tingati zvakanyanya kunetsa zvaive maringe nenhau yekushayiwa zvekushandisa nenhau yekuti foreign currency yanga ichinetsa kuti tikwanise kuallocatewa inofambirana neopen heart surgery. Kana tichitarisira maoperation aya tinoita, tingati zvinhu zvizhinji zvowanikwa zvatinoshandisa zvino zvichibva kunze kwenyika, saka zvino zvichida mari yekunze kwenyika ndoyanga isinaya kutinetsa.
Vane chirwere ichi vanenge vachida kuoparetwa vanoita sei? Muri kutarisa mazera api chaizvo apa?
Tine tichitarira mazera ose. Zvatinenge tichiita tichikurumidzira ndezvekuti avo vanenge vachinzi vane zvirwere zvemwoyo vanofanira kunyatsonzwisisa kuna ana chiremba wavo kuti zvakamira sei, nekuti zvirwere zvacho zvinosiyana. Unogona kuita chirwere chemwoyo chisingade kuoparetwa, tochinyakurudzira avo vanenge vachiratidza kuti vanoda maoperation pamwoyo. Ndovatoo tichikurudzira kuti kana zvikwanisa vataure nemachiremba avo ari sei kuti vauye parire nyatwa vouya vovhenekwa. Kana vavhenekwa tikagutsikana kuti vanenge vavekakodzera kuti tiite operation tovaita saizvozvo.
Tichitarisawo icho chirwere chemwoyo, kazhinji chii chinopa kuti munhu azotange kurwara nechirwere ichi?
Tingati kupa zvirwere zvemwoyo tingati tinonga zvikatsanira paviri. Pane zvimwe zvekuti mwana anozvarwa anotori nechirwere ichocho, anotongobva mudumbu mamai aine chirwere ichocho. Kwozoitawo zvimwe zvirwere zvatinoti acquired, izvo zvaunozokwanisa kubatira nekukura kwauita nelifestyle yaunenge uchigara. Saka tingati tikatarira semuZimbabwe, because tiri third-world country, tinenge tichiita aya madiseases ekushayiwa yatinonyanya kuwana munonzi rheumatic heart disease, yekuti mwana anogona kubatwa nechirwere chepahuro then hachinyatsokurapiwa zvakanaka then chinozotanga kuafekta mwoyo. But chinoita chichiwedzera zvekuti zvinozowanze kubatwa munhu ati kurei kuda kuma teenage kana kuma 20 years zvichienda mberi.